Vatimuols vakasarudzwa kwematemu maviri sagavhuna wedunhuru rine chapakati pakadziwa kumadokero kweAmerica reMinnesota vasati vasarudzwa naamai Kamala Harris kuti vave mutevedzeri wavo. Murwendo rwavo rwekutsvaga rutsigiro vanotaura nezvemazuva avo ekutanga kuNebraska nekuti zvakavaumba sei semunhu, mukwikwidzi uye nagavhuna sezvavakaita. Mutori wenhau weVOA Natasha Mosgovaya akashanyira dunhu iri kunodzidza zvizhinji pamusoro pekuti vanhu veNebraska vanovarangarira nekuwanzwira sei iye zvino. Mutevedzeri wevari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaTim Walz vakapedza chikamu chekutanga cheupenyu hwavo kumaruva iwaya eNebraska maava angangosvika mashanu ekutyaira kubva kunhandare yendege huru iri pedyo. Ikoko zvinonyanya kuonekwa matura echibage. Vamwe vanhu ikoko vanoona zvimwe zvikamu zvavo mune vari kumira semutevedzeri wevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ava. Amai Becky Potmesil, murimi anochengeta mombe pedyo neAlliance muNebraska. Amai Potmesil vanoti,
"When I see him on TV, he does not remind me of a politician. He reminds me of what would be my favorite teacher in school because he's really invested in his community and his
students." Kana ndakamutarisa pa-television, handirangaridzi munhu wezvematongerwo enyika. Anondirangaridza mudzidzisi wangu wandinodisisa kuchikoro. Nekuti munhu aita zvakawanda kunharaunda yake nevana vake vechikoro. Uye ane hunhu hwepamusoro nehunhu hwakanaka hunoremekedzeka.
Vawalls vakazvarirwa kuWest Point muNebraska vakapedza nguva yehudiki hwavo vari kuValentine ine vanhu vangangosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu kana kuti 2600 isingazivikanwe zvakanyanya nezvevanhu vayo vari mune zvematongerwo enyika zvepamusorosoro. VaTom Elliott vanoi mugari wemuValentine vaiziva mhuri yekwaWalls.
"We followed Tim's career, I guess, a little bit at a distance. This step, we probably didn't see this one coming."
Tanga tichiteera hedu nhoroondo yaTim kwemakore akawanda. Asi pachidanho chaasvika iko zvinoizvi, tanga tisina kupatarisira apa.
Apo vaWalls vaive vachiyaruka kuwanikwa kwababa wavo vaine gomarara kwakakonzera kuti vatame vachienda makiromita 100 nemakumi matanhatu kumaodzanyemba pedyo neveukama. VaTim Walls vanoti,
"I grew up in Butte, Nebraska, a town of 400 people.
Ndakakurira kuButte, Nebraska, dhorobha revanhu mazana mana chete. Taive tiri makumi maviri nevana mukirasi mangu kusekondari."
Nhengo dzemhuri yavaWalls dzichiri kugara munzvimbo iyi. Sekuru vavo vanove murimi akaenda pamudyandigere vaJerome Riemann vanoti vanoronga kuvhotera muzukuru wavo asi vachiwedzera vachiti mwana wemukadhorobha kadiki vavanorangarira akanyanya kuve netsiye nyoro pakutarisana nezvimhingampinyi zvepasi rose. VaRiemann vanoti,
"He was just your average kid. I mean, he was a good guy. Loved sports. Tim isn't going to be tough enough for Putin. It concerns me.
Aive mwana akanaka aingovewo pakati nepakati. Aida zvemitambo. Asi handifunge zvangu kuti Tim munhu angakwanise kumisidzana naPutin."
Vachikura kumaruva eMidwest, waWalls vakave munhu aifarira zvikuru kuraura nekuvhima vasinganyare nerudo rwavo rwepfuti. Nguvani yavo yaive neruvara rwechiuto yaive yakanyorwa mashoko ekuti Dirty Democrats. Amai Barbara Cricket vakagadzira nhumbi dzinofambidzana dzaamai Harris navaWalls dzine ruvara rwechiuto dzavo nedzemwanakomana wavo Kendall. Amai Cricket vanoti,
"Camouflage hunting represents Nebraska, I guess, and we're just taking it back for this ticket."
Mbatya dzine ruvara rwechiuto nekuvhima zvinomirira Nebraska. Ndinofunga kudaro ino. Uye tiri kungozvidzora kwenguva ino yesarudzo.
Vachitevera mutsoka dzababa vavo vaimbove murwiri weKorea, waWalls vakapinda muchiuto kuNational Guard vaine makore 10 nemanomwe ekuberekwa kana kuti 17 vakashanda kwemakore 24. Asi mune vamwe vavhoti vekumaruva kushanda kwavaWalls muchiuto uye nhoroondo yavo yekuve nepfuti hazvireve kuti vane maonero mamwe chete. Mugari wemuValentine vaStephen Hale vanoti,
"That's Second Amendment right. I ain't taking his guns away like they're trying to do us."
Kwete haasi pedyo. Ari kunyepa nepasaka remazino. Ndiyo kodzero inopiwa nekuvandudzwa kwemutemo wepiri kana kuti Second Amendment. handisi kumutorera pfuti yake sezvavari kuedza kuita kwatiri.
Wawals vanotsigira kodzero yekubvisa pamuviri izvo zvinoita kuti vapesane nevakawanda vanoda kuchengetedza tsika dzavo muNebraska, uko mamwe makereke anoisa micherechedzo yekurangarira vana vasati vazvarwa, uye nharaunda iyi yakazara nemagwaro anopikisana nekubviswa kwepamuviri. VaMichael Watman, mugari weMuWest Point.
Most important issue for me has always been pro-life. Whoever is pro-life is who I vote for. He won't get my vote.
Chakanyanya kukosha kwandiri chagara chiri chekuchengetedza upenyu. Ani zvake anotsigira upenyu ndiye wandichavhotera.
Wawals vakawana degree ravo redzidzo kubva paChadron State College mudhorobha rinoratidza kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanenge vanofarirwa. Mumazuva mashoma adarika, vakuru vechikoro chepamusoro vakabvisa mureza wekutsvaga rutsigiro rwaTrump mushure mekunge mumwe munhu ausimudza pedyo nemureza weAmerica. Mugari wemuChadron vaMiles Bannon vanoti midzi yavaTimwolves mumusha umu haireve kuti inoshanduka kuverutsigiro.
There's a lot of families who don't talk about politics very much because there's a lot of disagreements, you know, and I think that there's a lot of
kune mhuri dzakawanda dzisingatauri zvematongerwo enyika zvakanyanya nekuda kwekuti kune kusawirirana kwakanyanya, unozviziva. Uye ndinofunga kuti kune vanhu vakawanda vanonyararidzwa naye asi zvinogona kusashandura mavhotero avo.
Vamwe pano vanoti vaWalls vari kupa maruva eNebraska maminitsi 15 avo embiri. Asi mudunhu remuAmerica rine vanochengetedza magariro netsika zvekuti tinogarisana hazvivimbisi mavhoti. Nyaya ndakuverengerai yabva kune mutori wenhau weVOA News, Natasha Mosgovaya, ari kumaruwa eNebraska.